hurumende nezuro kuburikiza ne statutory instrument 140 ya 2023 yakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaive vatara kutakurwa gomarara nekucheneswa kweguta reHarare metropolitan sedambudziko guru kana kuti state of disaster. Asi vachitaura nestudio 7 meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati dambudziko rekutadza kucheneswa kweHarare riri kukonzerwa nehurumende zvichitevera kutorerwa kwavakaita nzvimbo yekurasira marara yepomona.
Hurumende iyo yakonzera disaster yakatora kwatinorasa marara vakapa munhu mari. Mari dzavanofanirwa kutipa kuti dzitenge meshinari havasi kutipa. Tine marori ari kusouth africa akabatwa tichishaiwa foreign currency. Chiri kudiwa apa imari yekuti titenge equipment chikwanise kutakura marara. Pasina izvozvo tiri kungotamba mahumbwe.
Harare metropolitan inoumbwa nemaguta matatu anoti Harare, Chitungwiza neAirport Local Board. Statutory instrument iyi yapa masimba ekuchenesa guta kubazi rezvenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA. Vamafume vatiwo havaone maguta achikwanisa kupa EMA mari dzekuita basa iri.
Problemu yatiinayo ndeyekuti hazvina mari. Chero ukanditi ndibhadhare ndisina mari yacho ndinobhadharei. Problemu yatiinayo haisi yekuti takaramba kubhadhara uye hatisi kuda kubhadhara. Hatitorina mari yacho iyoyo. Munhu akati haana mari yeschool fees womutingaita mutemo wekuti bhadhara school fees iwewe usingamupi mari inokwana kuti abhadhare school fees. Hakuna chinoitika.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzebudiriro vaOwen Hiwayo vati vanoona sekuti danho rakatorwa nehurumende iri harinei nekuchenesa maguta. Vati inogona iri nzira yekuona kuti urongwa hwakarambwa nekanzuro reguta reHarare hwechibvumirano nekambani yeGeogenics BV yekuNetherlands yeGeo Pomona Waste Management Private Limited chaenderera mberi.
Kuti dhire kupomona ribudirire rinoda marara anenge achitorwa munharaunda yeHarare. Saka kuti ivo vati tiri nyaya yekutorwa kwemarara initial disaster kuita kuti ivo vachiva ivo vanotora marara aya kuti vaendese kupomona dam site kuita kuti dhire kupomona rinyatsa kusimuka rinyatsa kubudirira.
Muchibvumirano ichi kanzuro yeguta reHarare inofanirwa kubhadhariswa nekambani kurasa marara kunzvimbo yepomona. Asi mukuru werimwe sangano ravagari reHarare Residence Trust vaPresha Sumba vati vafadzwa nedanho ratorwa nehurumende iri.
Dani rakananga kugadzirisa dambudziko riri kuwanikwa. Chinhu chikuru chinofanirwa kunge chichigadziriswa kuti kanzuro inoda motokari itsva dzekutakura marara. Pari zvino zviri kuratidza kuti kanzuro haisi kukwanisa kutakurira vanhu marara uye haina vashandi vacho vanoratidza kuti vane unyanzvi hwekuziva zvinhu zvekutakurwa kwemarara munzvimbo yakaita sedhorobha.
Vashumba vati kunyange hazvo vagari vari kubhadhariswa mitero yekutakurwa kwemarara izvo hazvisi kuitika, vachiti zvakonzera kusviba kwenharaunda uye kupiswa kwemarara pese pese izvo vati zvinokanganisa mhepo inofemewa pamwe nekuva njodzi kunyaya dzezveutano. Munyori anoona nezveHarare Metropolitan vatafadzwa muguti vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pari zvino sezvo EMA ichapa divi rehurumende panopera musangano wedare remakurukota nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.